Kuchengeta murao ndinoda, ndinoda baba. 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 Hakuna ungararama pasi pano, asina mutemo semukazvayo. Hakuna ungararama pasi pano, asina mutemo semukazvayo. Oh. Kuchengeta murao ndinoda, ndinoda baba. 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 Pakutanga makatipao mitemo ine gumi kuti tirarame maringe neshoko renyu. Kuti iye munhu baba akuzivei, kana naiye munhu akutenda kuna Mwari. Zvigozikanwa panyika pano baba, kuti nokudenga, kudenga kuna Mwari. Ishe Jesu vakauya kuzozadzisa, kwete kuparadza vaprofita nomurao. Ishe Jesu vakauya kuzozadzisa, kwete kuparadza vaprofita nomurao. Mozisi wakati kwatiri ufe kwete, ndiwo mumwe wemitemo ine gumi. Ishe Jesu wouya ukamutarira so, ukamuchiva watoirasa. Kuchengeta murao tinoda, ndinoda baba. 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 Mozisi wakati kwatiri usauraye, ndiwo mumwe wemitemo ine gumi. Ishe Jesu wouya ukamutsamwira so, wamutibenzi watoirasa. Mozisi wakati kwatiri usauraye, ndiwo mumwe wemitemo ine gumi. Ishe Jesu wouya ukamutsamwira so, wamutibenzi watoirasa. Kuchengeta murao ndinoda, ndinoda baba. Kuchengeta murao ndinoda, ndinoda baba. Kuchengeta murao ndinoda, ndinoda baba. Kuchengeta murao ndinoda, ndinoda baba.